mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 25 nyamavhuvhu August 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamwinopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti mutemo welockdown level 4 ucharamba uripo kwemamwe masvondo maviri. Vana muzvina bhizimisi vanoyambira kuti kukundikana kwehurumende kubhadhara makambani mari dzavanenge vabudirira kuwana pamusika wemari yekunze weRBZ Foreign Currency Auction Market kuchapa kuti mitengo itange kukwira zvakare. Ishe chifu ya miti vedunhu reUzumba kumashonaland East vakashaya nemusi wemuvhuro. Mutungamiri weAmerica anoti haasi kuchinja zuva ra 31 nyamavhuvhu kuti mauto avo nezvizvarwa zveAmerica zvibude muAfghanistan. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yawedzera mamwe masvondo maviri ekuti vanhu vagare mudzimba dzavo kana kuti lockdown level 4 kuri kurwisana nekupararira kwechirwere checovid-19. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa nezuro vakaudza vatori venhau kuti izvi zvinokonzerwa nekuti panodiwa kushandwa nesimba kuti chirwere ichi chikundwe munyika. Vakati kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kufa nevari kubatwa nechirwere ichi hwave kudzikira, pachine basa zhinji rinofanirwa kuitwa. Nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vanoti hurumende inofanirwa kushandisa zvinobuda muongororo inenge yaitwa kuona zviri kuitika, kwete kungomuka makuseni yobva yavharira vanhu mudzimba. Varusike vanoti hurumende iri kuregera vanhu vachifamba nekuungana semadiro avo, vachiti izvi zvinoitika mazuva ose panzvimbo dzakaita seMbare Musika nepamatownshipi kumaruwa.
Lockdown extension inofanirwa kuva ichitsigirwa neongororo kana kuti evidence iya inenge yawanikwa mutsvakurudzo inenge yaitwa nenyanzvi dzezveutano.
Handizvo zvatiri kuona zvichiitika here vatosike?
Zvatiri kuona pari zvinezvi kungozongoona maannouncements akungoitwa kunzi lockdown yawedzerwa. Asi tichionawo zvekare zvinenge zvaakureva kuti lockdown extension iri kunyanyoomesera vaya vane mabhizimisi anosenza zviri pamutemo, maformal businesses. Ndivo vatiri kuona vari kunzi vavhare na 3:30. Ndivozve vatiri kuona nyange ukasvika kumakambani koko vari kutevedzera maWHO guidelines aya. Asi munhu ukaenda kungave sekumbare kuya, mamiriro akaita zvinhu ari kutoratidza kuti kunotori nenyonga nyonga inotodarika zvazvakange zviri pasati patombova nechirwere checovid-19. Zvimwezvo ukaenda kunogara veruzhinji kungave kumarokesheni, kungave dzimwe nguva kana kumatownship yekumamisha, unongoona kuti hakusisina kana mumwe chete ari kumbotevedzera maguidelines iwawa elockdown.
Saka muri kushora maextension elockdown aya here?
Handizivi kuti sei maextension aya ari kuramba achiitwa, asi munhu uchiti ukaenda paground hapana zvazvinobetsera kuti kune lockdown. Nekuda kwekuti veruzhinji kungave kumisika kungave kunotengeserwa kumaikoko kwakaita sekwana Mbare uku, hakuna kana mumwe chete ari kumbotevedzera maguidelines.
Vatosike, munoda kuti hurumende idini apa?
Isu chikumbiro chedu kuhurumende ndechekuti hongu tiri kuona kuti makeses ecovid-19 ari kudzikira. Izvo ndo zvimwe zvatinenge tichitarisira kuti zvinokwanisa kuinforma madecisions anezenge achitorwa nehurumende maringe nemaextension angangova aripo. Asi hurumende ngaizivewo zvekare kuti veruzhinji munyika munomu havana kubayirwa zvitupa. Sezvo vasina kubayirwa zvitupa, vanotongwa vangwavha kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo, vakwanise kudya. Hurumende haina chairi kubatsira nacho, yatinoti safety net, yakungave kubatsira nemari, kungave kubatsira nechikafu. Saka panofanirwa kuitwa yatingati balance, yekuona kuti vanhu vadzivirirwa kubva kuCovid-19, asi poonekwawo zvekare kuti nhau dzemabasa ezveupfumi neraramo yevanhu zvatariswawo zvekare.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano vesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine 324,320, zvichitevera kufa kwevanhu 21 nezuro. Vanhu 319 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino, vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira covid-19 vave 2,300,072, zvine 350,000, 2,382,359. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave 1,156,000, zvine 445,000, 1,506,445. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu 10,000,000 nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga covid-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuruzana rine 23, zvine 123,320. Vapora munyika vachiita zviuruzana nezvisere zvine 606,616. Sachigaro veCEO Africa Roundtable vaOsho Bina uye mutungamiri mutsva weConfederation of Zimbabwe Industries vaFarai Macheza vari kuyambira kuti kukundikana kwehurumende kubhadhara makambani mari dzavanenge vabudirira kuwana pamusika wemari yekunze weRBZ Foreign Currency Auction Market kuchapa kuti mitemo itange kukwira zvakare, sezvo vemabhizimisi vave kupedzisira votsvaga mari pamusika wemukoto apo iri kudhura. Bhanga reRBZ rinoti riri kukundikana kubhadhara mari inosvika $200,000,000 emadhora 200 million kumakambani. Governor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangurya, vanoti vakakumbira vemabhanga kuti vapewo zvikwereti kumakambani vachishandisa mari dziri mumatura mavo. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dziri kukurudzirawo hurumende kuti ishandise mari yakapiwa kubva kuhomwe yeInternational Monetary Fund yekubatsira munguva yeCovid-19 kana kuti special drawing rights inosvika $560,000,000 US$960,000,000. Pari zvino pamusika weRBZ dhora rekuAmerica riri kutengwa nemari inosvika madhora emuZimbabwe 65, asi pamukoto iri kutengwa nemari inosvika 150 emadhora. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaBina.
Dambudziko ratiinaro, Blessing, rine kamudurikidzwa. Tarira uone kuti izvo ukanga watenga mari paauction sezviri kuitwa nehurumende, iyo yacho yakachipa yaunotenga ne85, mari iyoyo iri kunonoka kuuya.
Pano zoita dambudziko rei vabina kana mari yanonoka kuuya sezva muri kutaura. Uye tanzwa vamwe mabhizinesi vari kuti inotogona kupedza kana mavhiki mapfumbamba.
Kana yanonoka kuuya zviri kurova kuti zvatiri kuda kutenga zvekugadzirisa zvekutengesa zvinodiwa nevanhu vemuZimbabwe zvinononoka. Zvanonoka zvaakureva kuti izvo taakutonetseka kuti chekutanga basa racho rifambe zvakanaka pabhizinesi. Chechipiri kuronga nekarongero kebasa kacho kaakutoshupa. Chechitatu vanhu vatiri kupa mihoro yavo kupera kwemwedzi vaakutotanga kunetsa izvozvi nekuti izvo unomupa mari yemari yemunhu asi kwaari kunotenga uku havasi kuda mari yemunhu vari kuda mari yekunze. Uyezve kana vari kuda mari yemunhu vari kuda mari yemunhu nereti yeblack market.
Zvinorevei kune vemabhizimisi izvi?
Zviri kuisa puresha kumabhizimusi kazhinji nokuti vanhu vari kushanda izvozvi vaakunetsera mihoro iri pamusoro. Ende unongozivawo kuti kana vanhu vatanga kunetsera mihoro iri pamusoro ndo yacho yatinoti izvo cost of production.
Munorevei apa mungajekesa?
Taakutanga manje kunetsana nechinyi nekugadzirisa kuti vanhu varamba vachiuya kumabasa. Saka mari yaakuda kudiwa yakawanda ende yavadiwa yakawanda. Taakutanga kuzve kutarisa zvatinotengesa kuti tiise mapurize ari pamusoro kuti tikwanise kunge tichibhadhara mari idzodzo. Saka ndo dambudziko rakati kurei. Kunezve rimwe dambudziko rekuti izvo kune vari kutengesa kunze vanogadzira zvinhu zvavanotengesa kunze zvinonzi maexporters. Vanhu ivavo vane dzimwe mari dzavanenge vachipa kuhurumende dzinonzi masarenda requirements.
Zvinenge zvichifamba sei pamari?
Masarenda requirements iwa ari kurova kuti izvo chimwe chipenga chemari dzavo dzinenge dzava dziri dzekunze chiri kuenda kuhurumende chinotengeswa nemari inoita $85. Mukatarisa mutsauko uripo pakati pe85 ne150 zvaakutorova kuti vanhu ivavo vaakutanga kugunun'una kuti izvo vaakutorwa nemari yavo nehurumende nemutengo unenge wakati dzikei zvaakukanganisawo kudini kuita mabasa avo. Saka ndizvozvo zvimwe zvinhu zviripo blessings zviri kuitika muupfumi.
Sachigaro weCEO Africa Roundtable vaOswa Bina vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vakapera zimondi avo vanozivikanwa saIshe Chifuyamiti vedunhu reUzumba kumashonaland East vakashaya nemusi wemuvhuro manheru apo motikari yavaishandisa yakaita tsaona neimwe motikari yainanga kuHarare. Ishe Chifuyamiti vanonzi vaibva kuHarare vachidzokera kumba kwavo apo vakashaya mutsaona iyi. Vakashayikira panzvimbo yetsaona iyi pamwe nemubatsiri wavo. Mutyairi wemotikari yaIshe Chifuyamiti ari muchipatara mushure mokukuvara zvakaipisisa. Studio 7 haina kukwanisa kubata mhuri yekwaChifuyamiti kuti twinze zvakawanda pamusoro perufu urwu. Asi nhengo yeZANU PF inomirira uZumba mudare reHouse of Assembly vaSimba Mudarikwa vanoti ichokwadi kuti Ishe Chifuyamiti vakashaya mutsaona yakaitika nemuvhuro manheru.
Tikanamira vakaenda kuHarare kunotenga simendi yavo vane dzimba dzavo dzavanga vachivaka. Saka pakudzoka kwakumaaround 8 moto yavo vaibva kuHarare moto yanga yakatakura mabheredonji. Asi mudzira manga mune imwe moto yakafira paside dzerodhi. Moto yemabheredonji payanga yaakuovateka motokari dzakafa vakabva yauya kulaini revanhu vari kubva kuHarare vachibva vaita redhoni. Kanamiro vakabva vafira ipapo nemwe mukomana kwachikora vari vairi.
Urongwa hwekuvigwa kwaIshe Chifuyamiti hwakamira sei?
Urongwa hwekuvigwa kwaIshe Chifuyamiti hukazotaurwa nemhuri kana vapedza kuita zvavanoita nezoziviswa tichitedza urongwa hwedu hwechivanhu.
Imi munonzwa sei nekushaya kwaChifu Chifuyamiti sezvo muri imi mumiriri wedunhu iri?
Tinorwadziwa kwazvo nokuti anga ari mamwe magamba enyaya dzebudiriro yevanhu nekuti budiriro yevanhu yese inobva panyaya yedzidzo. Ndo mumwe aitsigira nyaya yekuti vanhu ngavaende kuchikoro. Ndovamwe wataishanda navo muZumba ndisu chete constituency Zimbabwe yese inoti primary school yega yega une secondary school. Hapana primary school isina secondary school. Tanga taamurongwa tinavachipiwa muti wekuti wadhi yega yega nkava kuita technical vocational center. So tangati kufamba nawo anga ari munhu anotiedza nekuti munhu akagara kumusha munhu akagara kuhara vanoziva zvinodiwa kuti chinonzi munhu chii.
Kushaya kwaita chivi chifuya miti munoona vachirangarirwa sei nevagari vomuzumba?
Tinovarangarira sababa akanga ane muono uye inonzi vizhon kuti by 2030 vanhu vedu vanenge vasvika apa, by 2030 vanhu vedu vanenge vaane magetsi, by 2030 vasina kukonekwa kuzvese vanenge vaane masola, by 2030 vanhu vedu vanenge vaane mvura, by 2030 vanhu vedu vanenge vaakurima nematrakta, by 2030 vanhu vedu vanenge vaakukwanisa kufarira kugara kumusha. Nekuti vana vechidiki vazhinji havazi kufarira kugara kumusha, hakuzi kuvanakidza, hakuna zvinhu zvese. Kuharare kwavanoenda hapana kuchavanoendera kunze kwemagetsi.
Pane zvimwe zvingadzidzwiwo here nevamwe vanoda kuzoita madzishe pane zvaitwa naishe chipfuyamiti?
Chamukadzidze kune kana ishe chipfuyamiti vaive nendariro, havaitonga vega, vaive nemakurukota. Makurukota achief chipfuyamiti aibva kunzvimbo dzakasiyana siyana, vari vanhu vane upenyu hwakasiyana siyana. Vamwe vakanga vari maheadmaster vakaritaya, vamwe vakanga vari mapurisa vakaritaya, vamwe vakanga vangori vagari vemumisha asi vava vanhu vechikuru. Ndo vaivabatsira pavaitonga mhosva kuti pave nechokwadi. Saka vanhu vaiti dare raachipiyamiti raive nechiremera, nekuti vaipa mitongo ine chiremera yekuti kana iwei zvino vakapara hako mhosva unenge waunyatsozviona kuti aiwa ndatongwa zvakanaka.
Mashoko enyu kumhuri yekwachipfuyamiti?
Tinoti mhuri yekwachipfuyamiti nematombo nyaradzwai, nekuti tiri tese tiri pamwe chete. Nhasi taswera tese, mangwana tinenge tiri tese, tikange tinavo tichifamba navo pamwe chete. Nekuti rufu rwevachipfuyamiti haruzi rufu rwemhuri yekwachipfuyamiti chetaiwa, rufu rweuzumba yese, rufu rweump yese, rufu rwemashonaland yese, rufu rwezimbabwe yese, nekuti vakanga vari gamba.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mhepfenyuro yeZBC inoti varimi mudunhu reMidlands vakumbira rubatsiro rwehurumende mukurwisa zviuru nezviuru zvezvihuta zvavanoti zviri kudya gorosi ravo risati rakohwewa. Varimi vomukwekwe nenzvimbo dzakatenderedza vanoti shiri idzi dziri kudzikisa goho regorosi. MuNewsday, mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanonzi vakatukazve mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema vachivashaedza kuti mutengesi, mushure mekuona mifananidzo yavaHichilema nemudzimai wavo vane mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kumuzinda wavo mushure mekutora mhiko yekuva mutungamiri weZambia nezuro. NewZimbabwe.com rinoti hurumende yazivisa kuti ichapedza kuvaka chipatara chemanyame VVIP mwedzi waGumiguru gore rino usati wapera. Chipatara ichi chinonzi chichashandiswa nevakuru vemauto nevezvamatongerwo enyika vepamusorosoro. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoda kutaura pamusoro peTwitter yaacharamba George Charamba kuti vakarwa hondo havasi kuzobvuma kuti Chamisa atonge nyika nometa akawina sezvakaitika kuZambia. Zvinoreva here kuti zvido zvevanhu kuti havachadi utungamiri huripo hazvitenderwi muZimbabwe? Inotenderwa izano kuti irambe ichiwina ichizvimanikidzira pane vanhu. Tinoti aiwa tazvinzwa vacharamba, asi nerimwe gore utungamiri uchazochinja muripo, nometa makafa vazukuru venyu vachazokudzai kuti zvinozviya zvachinja sekuru.
Mamukase mamukase vashamarari vedu yeStudio 7 vanamukoma Chongana namukoma Tanonoka. Zita ndinoitwa Sam Magura, ndiri Cape Town kuSouth Africa. Ndoda kukutendai nenhau dzamunotipa. Nhasi ndinoda kutaura pamusoro pevanhu vezanu PF vanacharamba naivo vamunangagwa pachavo vanotaura mashoko okuti Zimbabwe haifi yakatongwa neopposition ende zvakaitika kuZambia hazvife zvakaitika muZimbabwe. Mashoko avo ayo ndeevanhu vasingazivi zvavanotaura vanoita kutonga nedemo nokuti vane vachitemba kuti aiwa ivo vanozobatsirwa namauto. Zimbabwe inyika yevana veZimbabwe, haisi nyika yeZanu PF.
Makadiko pastudio 7 mose vana mukomata runoka hwande nevamwe vose ndinoti makadiko, ndichida kumhorosa zvemuri yeZimbabwe ndichiti makadii muri yeZimbabwe. Ainindi ndinoitwa madzibaba dekoneji, asi ndinoda kukurudzirawo mazimbabweni ose ari kurarama ari muupoteri mukati mwedzimwe nyika, mungava muSouth Africa, kuBotswana, kuMalawi, kuBritain, pese pese nepapi nepapi. Ndinoda kuti dai kuri kuti tambobuda teshe neuwandu hwedu tiende kumba kuZimbabwe, tisvike tirejiste kuvhota, tisandotaura isusu takagara mukati menyika dzevamwe vanhu. Tisinawo chido chekuti tiendewo kunyika kwedu kogadzirisa zvinonetsa. Tarisai izvezvi zviZambia yatogadzirisa matambudziko ayo, yagadzirisa nyika yayo, zvinhu zvese zvaakumira zvakanaka. Saka isusuwo tisandoita vanadhumira vana madhumira mugaraji. Tinodiwawo kuti tiende tigume tigadzirise zvinonetsa mukati menyika yedu, tirejiste kuvhota, tizovhota neuwandu hwedu.
Makadiko pastudio 7, tinotenda nenhau dzechokwadi dzamunotipa. Tinokutendai zvikurusa. Dai pasina imima hatina chokwadi chataikwanisa kunzwa muno muZimbabwe. Tanzwa nenhamo muZimbabwe muno. Musanzwe zvinotaura namugwadi vachizvinatsa kuti nyika yakanaka, vamunangagwa vasenza, vasenzera kumhuri dzokumba kwavo kwete dzedu isusu. Dzedu dziri kukwangwaya nenhamo. Munhu ari kuda kungodya zvi. Haana chikuru chaaitira nyika kunze kwokugadzira rodhi dzinoenda kudzimba dzavo dzakafanira dzekuna Nabruku. Rodhi idzodzo vanogadzira nekuti ndokwavanofambira ivo. Isu hatitenderwi kufambira ikoko. Saka toti atirongera nyika papi. Hatina chatarongerwa naEDs. Nyika tiri kutosafaya nenhamo muno. Ende totoshuwirawo kuti dai tiri vana vekuZambia kwakavhotwa sarudzo dzisina kana kudzvinyirira. Totozvishuwirawo izvozvozvo. Tanzwa nokurara nenzara obva ipapo wananzi pamberi nezano. Handina nguva yakadaro yokuti pamberi nezano. Ndichavhotera Chamisa, ndiye wandakuda. Hatingangoti mazuva ese kasadza nevavheji, sadza nevavheji. Mukamwa vacho munozoita testi. Todawo kanyama.
Makadini ana mukoma hwande. Inini ndinozi Joshua, ndiri pano paPretoria. Asi inini ndinosapota zano. Zano ndo yakasunungura nyika. Dambudziko rendinaro ndeyekuti ipo pano pastudio 7, day in day out panongotaura vanhu vemachinja wega wega. Ko vanhu vezano mumbori piwo? Kana kuti imimi westudio 7 ndimunovavhara here kuti vasataura vanhu vezano? Sei vasikataurwo vamwe wezano? Panongotaura machinja ega ega pastudio 7. Zano yacho haitaurwo nei? Kana vanhu vezano musingatauri muchingonyarara, tinoiwina sei 2023 yacho? Nekuti nyika yese zvototaura kuti yai MDC musi. Nyika yese yai MDC. Izvozvi titori nedambudziko rekuti kuno kwandiri kunoku Pitori kunoku vana vatinoona isusu kunoku vanovemaovet vanongotaurawo vachisapotawo MDC, vanovemasoja vanosapota MDC. Takambovhura gurupu rinotikaisa vamweni vatinoziva vanovemasoja nevana vemaovet, vakabuda out vese vakabuda vakundojoina vemagurupu zveizvo izvozvo. Tiri kushote kambeni. Vanhu vezano ngatiisawo meseji, mameseji ipapo pastudio 7, tikambeino.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vazivisa kuti havasi kuchinja zuva rekuti mauto eAmerica abude muAfghanistan, vachiti basa rese richaitwa munguva inobvumidza mauto nezvizvarwa zveAmerica kuti zvive zvabuda munyika iyi. Svondo rinouya musi wa31 Nyamavhuvhu. Vachitaura kuvatori venhau nezuro, vaBiden vati kana paine chinenge chaitika kuti mauto eAmerica atadze kubuda muAfghanistan nezuva iri, vachawedzera mazuva ekuti mauto abude munyika. VaBiden vasemparadza zvakare mashoko avo ekuti hapana chizvarwa cheAmerica chichasiyiwa muAfghanistan. Vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vanoti nyaya yeAfghanistan yapinza vaBiden pakaoma, sezvo madzisahwira eAmerica munyika dzeG7, NATO neEuropean Union dzichiratidza kusafara nemabatirwo ari kuitwa kubuda kwemauto muAfghanistan.
Nyaya yeAfghanistan kuna vaBiden iri kufamba nenzira dzakasiyana. Vari kukwanisa kubudisa mauto neava vaibatsira mauto, vamwe vacho maAmerican citizens ari kuAfghanistan. I think vari kuti vave kunosvika over 50,000 ive vanhu vavakwanisa kubuditsa. Saka padivi iroro vane zvinenge zviri kuvafambira, asi dambudziko ravanaro ndiri kuti kuairport yekuAfghanistan kuKabul hakuna kumira zvakanaka pasecurity, uye ava veTaliban vapa deadline yekuti nekupera kwemwedzi uno mauto ekuAmerica nedzimwe nyika dzeNATO dzinofanira vedza buda muAfghanistan. Saka vave kuona kuti havafungi kuti vachakwanisa kubudisa vanhu vose.
VaManduna, pane kuwirirana here panyaya iyi pakati peAmerica nemadzisahwira ayo akaita senyika dzeG7, NATO neEuropean Union?
Hapana kuwirirana pakati peAmerica neava veNATO vaishanda neAmerica vedzimwe nyika, nekuti mukaona kutaura kwanga kuchiita mapolitician nemaminista kune dzimwe nyika kuEurope, vanga kuBritain kunana Germany, vanga vachibvunza nehasha kuti ngei tatendera America kuti itibuditse muAfghanistan zvisina kurongeka. Sei zvaitika kuti inyika dzedu vana Britain tanga tisina maplan edu nezvirongwa zvavo kuti vanhu vavo macitizens avo maBritish maEuropeans nemaAfghanistan aivabatsira akwanise kubuda zvakanaka zvakarongeka muAfghanistan. Kwave nekushora vaBiden kuti vabata nyaya yekuAfghanistan nekubuda muAfghanistan zvine huchapa. Havana kurangarira mabhururu avo ekuNATO, havana kurangarirawo vanhu vari muAfghanistan vaitsigira mauto eNATO neAmerica, vari kuti vavabata zvine unyanga. Saka pane criticism yakawanda
avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti mutemo welockdown level 4 ucharamba uripo kwemamwe masvondo maviri. Vana muzvina bhizimisi vanoyambira kuti kukundikana kwehurumende kubhadhara makambani mari dzavanenge vabudirira kuwana pamusika wemari yekunze weRBZ Foreign Currency Auction Market kuchapa kuti mitemo itange zvakare kukwira. Ishe Chifuyamiti vedunhure Uzumba kumashonaland East vakashaya nemusi wemuvhuro. Mutungamiri weAmerica anoti havasi kuchinja zuva ra31 Nyamavhuvhu kuti mauto avo nezvizvarwa zveAmerica zvive zvabuda muAfghanistan. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.